manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi uri musi wechina, gunyana 16, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokoka maZimbabweans ese vari mudunhu reDMV. Isu sevedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambassador wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvosangana nemiriri weZimbabwe muAmerica nemusi wemugovera. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda uye yezvicherwa isina kuvandudzwa ndiyo yave kupa kuti vari mumamisha vakawanda vagare vakabatira hura mumaoko sezvo vari kumanikidzwa kutama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira wasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vari kuita zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati he's a listening president, munhu anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza, because future ndiye duma yupi, tirikugadzira future yedu nefuture inotevera.
Atiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nemubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze, tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anoti ndokwanisa kuwana mari nekukasika, asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunze waita hako wabhadhara haupindi mukati.
VaEnoch Musasu vano vetrustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti koreji iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Ndizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei vakaomerwa zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana mari zautsi avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona ku netsa. Saka tenge chitokumbirawona kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana voita se vonyora mazama avo. Oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana maresults pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma onzi yauchanyora zama.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza, vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaStephen Marshall Mariwo avo vari mukomiti yeCoast vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tiroda kuvarira kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende, titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadhara uye tikwanise kupedza kumakosisi edu atiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regatigoita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running uni or universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarifya toona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwatakasvika ikoko vakatiudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa, haasi kufisi, zvinhu zvinongotaurwa in politics, hazvisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvekuti munhu anofanira kubhadhara fisi yake yakakwana wozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nemusi wemugovera apo zvichasanganawo nemumiririri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba. Mumwe vari kuronga gungano iri amai Cassandra Sibandaguni vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington neVirginia nedzimwe nzvimbo zviwane mukana wekuchingamidza mumiririri weZimbabwe muAmerica sezvinoitwa pachivanhu. Amai Sibanda vanoti pamusangano uyu pachange paine makuwerere akawanda kusanganisirawo zvekudya nemimhanzi yekuZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba vachangouya muno mudunhu reWashington DC.
Ndianani vachange vari pachirongwa ichi?
Tinokoka maZimbabweans ese vari mudunhu reDMV. Isu sevedunhu reDMV takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana veZimbabwe vanogara muDC, Washington, Virginia neMaryland.
Veruzhinji vari kutambira sei chirongwa chenyu ichi?
Veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka hukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembassy. Saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo.
Vari kuuya kuchiitiko ichi vangatarisira chii?
Vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yeZimbabwe vaziye vashandi vekuembassy. Uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba. Tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuZimbabwe tichidya tiri pamwe chete. Chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu. Saka haiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko.
Tiri panyaya yechikafu, zvii zvamuchange muri kubika zvinofarirwawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Pazvizvarwa zveZimbabwe pakangoita nyama yemombe, pakaita huku, aiwa zvatofamba. Nemuriwo nesadza tinenge tatofara. Saka ndo zvichange zviriko.
Tichitarisa kuti panguva ino inguva yeCovid-19, zvii zvamuchaita kuitira kuti vanhu vachengetedzeke utano hwavo?
Saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuZimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko, tirege kukwazisana nemaoko, uyezve zvekuti timbundirane, tirege zvekumbundirana, uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance. Saka tiri mupark, muground rakakura chaizvo, zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka.
Avo vango vari amai Cassandra Sibandaguni vachitaura vari parunare naMarvelous Mutanganya uyo Studio 7 vari muVirginia muno muAmerica. Zvichakadaro, mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vanoti vari kufara zvikuru negungano rarongwa nezvaro reZimbabwe izvi, vachiti zvichava pamukana wekuzivisa vanhu mabasa anobatwa nemuzinda wavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Vakakosha zvikuru of bringing the embassy kune community ya Zimbabweans, you know, as part of our diaspora engagement. Saka tichida kuti vafile comfortable neembassy yavo, you know, and to explain kuti mafunctions eembassy akamira sei. We are there not just to process documents, but also to share information on investment opportunities in Zimbabwe, among other things.
Muri kutarisira kuti muchange muine vamwe here vanobva kuembassy yenyu vachange vari kutsanangura mabasa amunoita?
Hongu, ndiri kuya neembassy yese kuti tiite tisangane nemhuri yeZimbabwe. Tibvise kana paine kakutya, kana kakunyumwa, kana chingave chii chinotadzisa kuti tiite mubatira pamwe. Toda kuti tizvigadzirise izvozvo.
Vanhu vazhinji kubva munguva yapfuura havanyatsonzwisisa kuti embassy basa rayo chaizvo nderei. Munganyatsotsanangura here? Embassy ine chekuita here nezvemapato ematongerwo enyika?
Embassy inomirira mhuri yese yeZimbabwe. Hazvina basa nekuti uri bato ripi, ringave rezvematongerwo enyika kana remachechi kana chii. Embassy ndeye munhu wese weZimbabwe, and tichida kuti tibatsire kumirira even marights emaZimbabweans muno muUnited States. Kana paine zviri kuitwa zvinombunyikidza marights emaZimbabweni nehurumende yemuno, tichida kuti tizvizive kuti patinotaurawo nehurumende yemuno, tichinge tichiisa pamberi marights and mainterests emhuri yeZimbabwe.
Mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba vachitaura vari parunare muWashington DC naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wekambani yenyaradzo Group North America vaIsao Mavindidze vanoti vachange vari pamusangano uyu vachishambadza zvinoitwa nekambani yavo. VaMavindidze vanoti zvakakosha kuti makambani ezvarwa zveZimbabwe ari kune dzimwe nyika atsigire magungano anenge achisangana vanhu vekumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Nyaradzo ichange iripo pagungano iri richaitirwa kugamuchira ambasada. Zvizvarwa zvomuTMV zvinova ndizvo zviri kuronga gungano iri. Vakauya kwatiri vakakumbira kuti tivabatsire kuronga gungano iri. Zvikava zvinotifadza zvikuru, saka tiri kusponsa gungano iri.
Zvakakosha sei kuti makambani ezvizvarwa zveZimbabwe vari muno mudiaspora vashande nemizinda iri munyika dzavanogara?
Kwatiri tinoda kuti tirambe tichishembedzera message funeral policy yenyaradzo yakagadzirirwa yakanangisa vanhu vari kuno ku diaspora uyezve kugamuchira ambassador yedu chinhu chikuru nokuti tichange tichishanda neembassy yedu neconsul staff kuti izvo kana pakava nedambudziko rokushayika kuvanhu ndivo vanenge vachitibatsira kuprocesa mapapers nezvimwe zvakadaro saka tiri zvinhu zvikuru kuti tisangane nevanhu vanoshandira embassy yedu nokugamuchira ambassador. I think makambani okuZimbabwe ari munomu anofanirwa kushanda nezvitsvarwa zvomuno kuitira kuti tizivane sesu tinotengesa maproducts akatarisana nezvizvarwa zvokuZimbabwe. Izvi zvakakosha kwatiri kuti tive tinoonekwa nokunge tinobatsira mitambo yakaita seiyi. Uyezve pari zvino hurumende iri kuda kushanda nediaspora kugadzira diaspora policy saka tinofanirwa kuti tive tinoonekwa tichipa input yedu kuti diaspora policy yakanangana nesu vagaro kuno nezvatinenge tichidawo kumusha ikoko zvive zvinonzwika kubva kumavoices edu.
Mumiriri wekambani yenyaradzo group North America vaisawo mavindidze vachitaura vari kuNorth Carolina naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Australia yanyorera chibvumirano chitsva neAmerica neBritain munyaya dzekudzivirirwa kwenyika idzi. Chibvumirano ichi chichaita kuti nyika idzi dzidyidzane munyaya dzeumhizha munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Izvo nyanzvi dziri kuti munongedzo mukuru wakanangana neurongwa hweChina kunyika idzi. Asi vakuru vakuru muBritain vanoti danho ratorwa iri harinei nenyika imwe chete, asi vari kuona zviri kuitika vanoti nyika nhatu idzi dziri kushushikana zvikuru neurongwa hwemauto emuChina mudunhu reIndo-Pacific. North Korea inoti yabudirira muurongwa hwayo nhasi hwekuedza kushanda zvakanaka kwezvombo zvayo zveballistic missiles. Zvombo zvemuchadenga izvi zvaedzwa zviri pamusoro pechitima kanovake kutanga kuitwa. Nezuro, South Korea neNorth Korea dzakaedza zvombo zvadzo munguva dzakasiyana, izvo zviri kuonekwa senzira dzekuratidzana masimba pakati penyika mbiri idzi. Zvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda neyezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yeRhodesia ndiyo yave kupa kuti vari kumaruwa vakawanda vagare vakabatira ura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama vachisiya misha yavo, makuva nenzvimbo dzavanoeresa. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kune vanhu vari kumashonaland east kwakaseke kuuzumba uye kumisha inoti Tome, Kawa nekatsukunya kwamutoko uye kuchikomba kuchivhu. Vanhu ava vari kuda kutamiswa kuitira kuti makambani ekuChina achere matombo akakosha egranite. Vamwe vakatarisana nekutamiswa vari kuchipinge kumanikaland nechilonga kuchiredzi. Minda iyi iri kupiwa makambani evachena anonzi anodyidzana nehurumende. Pasi pemutemo weCommunal Areas Act, mutungamiri wenyika ndiye ane masimba ekuona kuti minda iri kumamisha iyi yashandiswa sei. Vanhu vekumaruva havana magwaro kana kuti matitle deeds uye mitemo iripo inonzi haisi kunyotsovachengetedza. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatinomudaishe chinyoka uye mukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Nyika yese iri kuchema nekuda kwemapirwo ari kuitwa ari kunzi mainvestors, maspecial grants. Vapiwa maspecial grants ivavo havasi kutaura kunyange nemadzishe nemadzimambo emunzvimbo imomo, havasi kutaura nevagari vemunzvimbo imomo. Mutemo uri kutyorwa pa hakuna munhu anotenderwa kunoita prospecting kana kuti exploration muyadi yemunhu. Asi zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika. Saka ndingatitambudziko ndereku, especially utungamiri weZimbabwe, pakuti one, vari kutadza kushandisa chiri mumaoko avo nekuda zvekupema kuti nyika yedu isimukire. Chechipiri, vari kuita zvibvumirano nemaforeigners zvekushungurudza vanhu vavo. Saka idambudziko ndorinonzi muchirungu a resource case.
Vachinyoka, tipe pfungwa dzenyu.
Ndakateerera vamakuva chitaura. Ini somunhu unotsigira hurumende ipo, ndobva ndahwa kuti ndofanira kuti ndikakavadze zvavari kutaura, nekuti zvinhu zvavari kutaura zvakaipa. Zvimwe zvachona ishuwa, asi chavari kuti ndicho chikonzero chacho chokuti ihurumende handizvo. Zvinoitika muno muZimbabwe ndezvekudai. Pane mitemo yakangotanga pakatangwa nyika ino iri kuma1890 iri nyika yakabatana. Payakatanga kubatana musi wa11 September 1890, payakapuwa sarudzodhisha ndoyava Zimbabwe iko zvino, yakaita mitemo yakawanda mumakore iwavo inokonzera kuti matarisiro atinoita zvichegwa, matarisiro atinoita nzvimbo dzokumaruwa kunowanikwa zvichegwa akamira sei. Mutemo wokuti izvo munhu kana uri pamusha pako pakawanikwa zvichebva pasi pomusha wako hazvisi zvako, ndezvewazviwana. Mutemo wakaitiwa nekuburikidza neparamendi yairako, mutemo iyoyo ichiriko, handinozviona. Mutemo wokuti izvo macommunal areas, maland rights achona, vanhu variko havana ownership, vane right of occupation kwete right of ownership. Zvinoreva kuti izvo havagoni kupa mvumo iri kutaurwa izvi, nekuti havana right of ownership. Mitemo iyoyo futi yakabva ikoko. Zvose zvataurwa izvi politics dzinowandisa. Ngativiranei kuti nyaya yemaresource rights inyaya inoda kuti tigare pasi sevanhu vemuno muZimbabwe touyirana kuti chakanaka chaizvo izvo chakuti tiite nazvo ndechipi.
Vamagou,
saka tinotanga kubvunza kuti iko zvino izvi i41 years after independence, asi tine mumwe murume achiri kublema mitemo yakaiswa muna 1891. Saka tanga tichiitei kubva muna 1980? Vanhu vedu vari kugara kumaruwa masquata paland iri kunzi havana ownership kana kuti havana title to that land. Saka ndo zvinhu zviri kukonzera kuti president na minister Chitando vari kunyora anonzi maspecial grant vachishandisa part 19 ne part 20 of the Mines and Minerals Act inotaura pamusoro pekupiwa kwemaspecial grant. Ende vanhu ivavo vanenge vapiwa maspecial grant vanenge vatova nepower rekuti vaende kunoita exploration wherever. Asi kunyange zvakadaro, Mines and Minerals Act haitenderi kuti maexplorer vaende kunoita exploration mumisha yevanhu.
Petai chirongwa chedu vachinyoka.
Zviri kutaurwa zvokuti vanhu vari kuchera zvisiri zvakanangana neMines and Minerals Act. Redway, ngatiregei kuti vamunangagwa navachitambe tichikangama kuti izvo musi uno zuro uno chaiwo Zaki yakanosunga munhu kumatisa dona wanga achichera pasini.
Gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatinomudaishe Chinyoka vachitaura vari paRunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumukuru werimwe sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munharaunda dzine zviwanikwa, Center for Natural Resource Governance, Vafarai Maguu vachitaura vari paRunare kwaMutare. Mumwe murume wekwaMutare ari kurarama nekuuchika miti iyo anotengesera vagari vemunharaunda yake pamwe nevamwe vari mudunhu reManicaland. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vasonge yavaneta basa rekuuchika miti yakasiyana-siyana vachitengesa, uye vanorima miriwo yemhando dzakasiyana-siyana. Vasongeya avo vakaberekwa kunzvimbo yedora pindo kuchamembe kweguta remutare vanoti vakatanga basa rekutya miti mugore 1991 vachiri kushandira mumwe murungu kumapurazi ewemouth muno mamutare. Vanoti kubva pavakasiya basa rekufudza mombe vachitanga rekutya miti havana kana kuzocheuka shure.
Ndinozi Jethro Songeya, ndinobva padora pindo, ndakazvawa gore na 1969. Ya inini mhuri pamhuri ndakagurira zvanga zvakangoneta neta, ndobva ndaenda kungosenzawo kumbofudza mombe kumamisha. Ndobve ndakatanga kuita zvemiti nemungezi wendaiyo waizi Miss Taylor. Madijas trees nema exotic techingofamba mumakomo techitora masisi.
Vasongeya vanoti vakasiyirwa kambani nemumwe murungu waishandira muna 2009.
Mungezi wangu akati hona iyo Jethro iyo waindinetse kuti ini ndoda kuita zviro zvangu, saka ini ndakuvhara hangu nesari iri mutown. Saka ndakati kutowadaro iyo vanhu vandigonera tobva tatosainirana pasi 2005 iyoyo, tobva tasainirana pasi, obva atondipa zvese kambani, obva andipa rori remiti pa 2005 ipopo. Kwakutotanga kutoita zviro zvangu ndechingoitawo zvetaingoita nemangezaya.
Vasongeya vanoti vakakwanisa kutenga imba muguta uye nekuendesa vana vavo kuzvikoro pamwe chete nekukwanisa kutenga motokari. Vanoti pamusi wakanaka vanokwanisa kuenda kumba nemadhora makumi mana ekuAmerica kana kudarika, asi pakauya vemakambani kana vezvikoro vanenge votaura mari refu.
Ndakazogona kuti ana aende kuchikoro kuzototenga imba nekuzototi upenyu hwangu ndopo wakatotanga kuchinja. Pendakazototanga kutozviitira zviro zvangu ndege ipopo apo zvindakasiyirwa nemungezuyawa. Mungezuyawa aitouya aitofunga kutoti ini ndichabhurokawo, but akatonditi ei iyo watoshinga, akutondipawo kutoti kutonditaurirawo zvekuita ita kudai. Kana akaona mabasa mahombe fanika raakaona repawilotoni apo rekosima maavho mahasi aya, akatondidaidza totoita basa ipapo.
Vasongeya vanoti vari kubatsira zvakare vamwe vavo vanofarira kuita mabasa emaoko ekuchika miti, izvo zvatovasimudzira pakare. Vasongeya vanoti dambudziko ravo nderekushaya nzvimbo hombe yekushandira sezvo vari kushandira vari pamba pavo. Vasongeya vanoti vanoshuvira kuwana poroti kana munda wakakura kuitira kuti vakwanise kuwedzera basa ravari kuita.
Ini dai ndamboonawo nzvimbo yakati kurei nekuti magezi endaigona endaishanda nawo kazhinji, hapana chendisikazivi kana kuita zvemarosis ekuexportwa zviya zviya ndinozvigona stereki nekuti ndiro basa rendakangodzidza ndechingobva pachikoro, hapana zvimwe zvendakamboita. Ende zviri kutondibatsira zvakanyanya nekuti ibasa rinonga riri risikagumi, rinongoenderera mberi.
Mumwewo anotenga zvinogadzirwa navasongeya amai Judith Nyaruwa, avo vanova murayiridzi kunyanga, vanorumbidza mabasa anoitwa navasongeya.
Isusu tinotenga miti all the way from Mutare kuno kunyanga, tinotengeserwa miti nemukwasha wedu. Miti yavo anotitengesera miti yakanaka stereki, haiti hainetsi kubata plus taakutoona kuti project yedu yatiri kuita macitrus trees masukuzi akatikomberedza aakutochiwawo nekuda kutenga miti yavo. Saka zvinhu zvinotifadza kuti munhu ari reliable anotengesera miti inotiitira zvakanaka.
Miti inotengeswa navasongeya inotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichienderana nemhando yavo uye nekukura kwainenge yaita. Vasongeya vanoti zuva rega rega vanomuka nenguva dza5 mangwanani vachigadzirira kutanga basa kunze kwemusi wechishanu uyo vanoenda kuchechi yavanopinda yeJohani Masowe wechishanu. Vanhu vakawanda muZimbabwe havana mabasa zvichitevera kuparara kwaita upfumi munyika, zvekuti veruzhinji vari kupona nekuita mabasa emaoko sezviri kuitwa navasongeya. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko recovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenawo zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvosangana nemiriri weZimbabwe muAmerica nemusi wemugovera. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu dzinoti mitemo yeminda nezvicherwa isina kuvandudzwa kubva munguva yeRhodesia vagare vakabatira hura mumaoko sezvo vave kumanikidzwa kutama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mpandula 2021 mu Cape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Umbukiso lo uzaqala ngomhla ka 21 kuya ngomhla ka 24 kuMandla 2021. Abaqala umbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abafuna ukuza eTrade.
Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-common radio la sikubona sokuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokubhiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwemibili 8. Amalunga ebandla lemthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Rulers of Zimbabwe kobulawayo esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo kobulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcini sihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uzaqala mhla ka 21 kusiya mhla ka 24 kuMandla 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center kobulawayo kontribuziyathu. Umhla ka 21 kusiya mhla ka 23 Mandla amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhla ka 24 Mbandula nilana evulelwe wonke usuku. Abaqala lo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Ukubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Mishadise ukuthi abantwana basalele kakhulu ebuva ezikolweni lapha. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa. Izikolo ziyabe zile mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqiniso ukukhona usubulela abantu kakhulu.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa, leTanzania. Umhlaka 21 kusiya ku-23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhlaka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhlaka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele-COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNephela uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNephela uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNephela uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emaofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNephela uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNephela uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi womane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNephela uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNephela uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNephela uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Celia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Zim Rights uchasisa ngokuqhakatheka kuba lalezincwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abanga la maphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo othokozani Magenga wase Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqhakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni hathi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyaba deprive ama rights awo lokuthi athole isithupha nxa engela mbhedi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023 njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Umnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube noSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku security ehlangothini le security. Abantu basukuma bahamba kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhathanga 12 kusuke kwaqhathwa abantu abayi 6 ku 12 lezi yakwazobuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi zabona ikampani le isiqhathe abantu abafika 50 amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man abantu laba abayi 50 basuka eMashonaland kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho lolokhu luqhubeka yini esigabeni seMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi silabo abantu abaqhathiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhathiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavile even lawo amakampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakampani kahulumende lokho eqhubeka umkhuba wawo lokho eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi. Abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besubencishwa ama opportunities siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okwenziwa ke Ministry of Health. Abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana lani? Umbiko liwuchiyele bani njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli sifuna ukuxoxisa xoxisana naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona lanamhlanje yena ubaba uNdlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu wasidlula wangana kaboni bantu sazama ukukhulumisa wangena emoteni wahamba akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuchile emafensini ekampani zakuchiela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane
lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party obexuxa losithandekile Mdlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka. Uno pala wokacha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi ake kuze uhluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 ngoba engelasithupha. Unje abogacha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimoto emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhoqela izithupha, incwadi zokuzalwa nezinye. Umevisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda elizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi uNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lezisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwama-passport, uNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze ama-passport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, uNepera uthi lokhu kulakho uqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni uNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. UNkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulanto namhla uhlelo asikuzenzo mama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi zokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uZulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 uncindezela uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. Umafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa ke sibona ngani ibandla leli lithungamelwa ngobabo uMnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe esilawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotsha sekhanya ngani yiwo sephethe iziduku, isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane wona ngibona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Mina into engimangalisayo Mthembo yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-election. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganela even kolapha kumlawayo, mina nginje ngi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesithi kona sasingeke ukuthi nazange siparticipate, but we know the people that I stood with lapha phela ndaba ngabantu engibaziyo phela mina lasempumo masiphila sonke. Uyabokwazi umuntu ongu-MDC but ubuye kwazisa ngantu kona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So China very successful. So if violation would have been an added advantage, get to Zanup, we see win again. Because a council in Hale, the only one the Sila, she winning a violation for the lay a country park in Hale, who are 28, number of councillor who kid him too.
Babu Umava, get a colapo.
Is Zanu, if Vigeda is quota matches abo umunzora bayakwazi ukuthi sibangaveleli badliwe ku by election bazayangeka bahle baqakhe ku political history yikho ke khathesi bazama ukuvikela umunzora ngoba nguye hamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikweni lathi abeMDC alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise yikho ke lokhu bedoda khathesi sibe lamakhungakhunga esiwalandelayo uMonzora se-approach-e uPresident Mnangagwa weZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela. Khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki abasemajeli bephonga ukuphoselwa khathesi kulama-war veterans abantu aphonge esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe edeli 48 hours yapheli 48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? Iministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokufika kuHitler, yikho ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
ukutsha. Babuchuma khonapho kuthiwa ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi lincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya kuHitler khona ngale ngena khona bobaba.
Ngiyabuza simile umfowethu baba Mava. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle abatshontshayo besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye benze besebenzisa ibizo leZANU-PF kukanti-ke iZANU-PF yona kayibhenefithi lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle nale muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo okuyinto embi. Uhambele into naku-MDC kwaphana bamafa bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi aba-corrupt besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. Babisele muvilizwe badonsele phansi izinto kungabe lolutho oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona. Kodwa kube sesiba labanye abantu phakathi ababesenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo. Sikhangeleni sonke sithi bakithi at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We were saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say silahlekile. In the card lay, you know, sina njengabantwana beZimbabwe asifunde ukuthi iZimbabwe first. Nxa ngibona itsotsi lami kuZANU-PF ngabe lisenza into yoganga, kangilibambe ngilikhuze ngilifake ngilichaye egcekeni laba. La yoba umafa nxa ebona itsotsi lakhe ke-MDC ngale lisenza into yoganga, kangilibambe alikhuze alichaye egcekeni laba ukuze into le iphele. Mina ngomunye wafisa ukuthi ngabe kuthiwa kona siya-adopta into enjengeye-China ngaloluna corruption faka phambili ufake emdini labana thatha umbhobho ubula kuphele kangawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexuxa le-Studio 7. Singeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Habe inkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi iZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walo nyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo, esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngiGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.